Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, Gumiguru 20, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe munhu anofa nechirwere cheCovid-19 kuulawayo.
Semaonero edu nyaya idzi hadzisisiri palevhu yeNational Joint Negotiating Council. Nyaya iyi yakabva zvakare mudare remaministers yakufanirwa kuti ichisvika kumusoro chaiko chaiko kwapresident vedu.
Varairidzi vokumbira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vapindire mukugadzirisa nyaya dzemihuro yavo vachiti makurukota avo akundikana.
Hapana nyaya yakakundikana. Hamena rukutuma izvi tishungurudza. Musandishungurudza please, hapana chakaita chakashata.
Gurukota redunhu reManicaland amai Ellen Gwaradzimba vonetsana nasachigaro wekomiti yeparamende yezvekurima vajustice Wadyajena nepurazi rakatorwa nemwana wavo. Nyika yogadzirira kuparurwa kwebhajeti regore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu zvaramba zvakaita manyama amire nerongo kuulawayo uko kwakafa mumwe munhu nechirwere cheCovid-19 nezuro. Vamwe vanogumi vakabatwa nechirwere ichi mudhorobha iri pavanogumi nevaviri vakawanikwa vainacho nezuro. Vanhu vose vakabatwa nechirwere cheCovid-19 ava havana nhoroondo yekushanya kune dzimwe nyika. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi zvichitevera rufu urwu hwasvika pazviuru 232 kana kuti 232. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vave zviuru zvisere nezana nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 8159. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vave 244 kana kuti 244, uye pavanhu ava 124 kana kuti 124 vanhu vari muBulawayo. Vanhu vashanu vakapora nezuro zvichireva kuti nyika yose vasisiri kurwara vasvika zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 7683. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru 654 kana kuti 1,654,000 vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa vasvika zviuru 33,025 kana kuti 39,925. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru 363,000 kana kuti 1,363,000. South Africa ndiyo nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica yose. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi munyika dzose inoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose vadarika mamiriyoni 44,464 kana kuti 40,464,000. MuAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru 220 kana kuti 220,000. Vanhu vafa pasi rose vadarikawo miriyoni imwe chete nezviuru 100 zvinogumi nepfumbamwe kana kuti 1,119,000.
Vapora vadarika mamirioni makumi maviri nemanomwe ane zviuru mazana manomwe kana kuti 27.7 million.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Kutarunana nezvedunhu reManicaland zvakare vari sachigaro wekomiti yehurumende inoona nezvekupa vanhu minda mudunhu iri, Dr. Ellen Gwaradzimba, vaudza paramende kuti hapana chavakatadza apo vakanyora tsamba kune vaimbo vegurukota rezvekurima Mushakabvu Parents Shiri kuti mwana vavo apiwe munda papurazi reFarefell Coffee Estate kuchipinge muna 2018. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
But we can always Google and find out whether such an item ever came in one way.
Ava ndi Dr. Gwaradzimba na sachigaro vekomiti inoona nezvekurima vameya wadya jena vachipopotedzana muparamende nhasi. Komiti yava wadya jena iri kuda kuziva kuti sei amai Gwaradzimba vakanyora tsamba kuna vashiri kuti mwana wavo Remembrance Mbudzana apiwe munda papurazi reFarefell pasina kutevedzwa gwara. Mukuru anoona nezveminda kuManicaland vaClifford Mukoi vaudza komiti kuti kunyange hazvo vambudzana vainge vanyorera kuti vaida munda, komiti inoona nezvekupa minda haina kunge gara kuti izeye nyaya yavo, uye vakatozoona tsamba yekuva pamunda ichibva kumahofisi avashiri. Vamukoi vati amai Gwaradzimba vakazozivisa komiti vatopedzerana navashiri. Amai Gwaradzimba vati ivo sasachigaro wekomiti inoona nezvekupa vanhu minda kuManicaland vane mvumo yekumirira komiti iyi vachiti ndo zvavakaita pavaitsvagira mwana wavo munda. Vati zvese zvavakaita zvaiva pamutemo. Kupiwa munda kwavambudzana paFarefell Coffee Estate kwakamutsa mutauro munyika, sezvo muridzi wepurazi iri vaRichard Lee Vax vakatanga kuchema chema vachiti vainge vave kukanganiswa bhizimisi ravo rekutengesa kofi kunze kwenyika. Izvi zvakazoita kuti dare makurukota ritsvagire vambudzana rimwe purazi kuchipinge kwakare. Dr. Gwaradzimba vati havaoni chikonzero chokuti paramende irambe ichivabvunza pamusoro penyaya iyi sezvo yakatopedzwa nedare remakurukota.
Ndina mhosva yandakapara. Hazvina tidzi zvamunoita izvo. Izvozvi zvirikutiesa opportunity yekuita se iwo madocuments vaya ndavakutotaura zvakaita. Hapana nyaya yapa kurakonditsvaga. Hamene ari kukutuma izvi tishungurudza. Musandishungurudza please, hapana chakaita chakashata.
Asi vawadya jena vaudza Dr. Gwaradzimba kuti paramende inoita basa rayo zvisinei nezvinenge zvaitwa nedare remakurukota.
So can you say you delay us as a tactic?
Ratingati mainonoka kuya muchida kuti nyaya iyi ikatsiriswe kukabhineti. Nyaya iyi haichina basa pamuya, asi ine basa kuvana veZimbabwe.
Vati havana kufara nekuti Dr. Gwaradzimba pamwe navamukoi havana kuya neumbowo hwavange vakatarisira, uye vavati vadzoke zvekare nematsamba anoratidza magwaro avambudzana ekutsvaga munda. Maoffer letters avo ekuFarefell nekupurazi kwavandi vakazopiwa pamwe nemamwe magwaro anoratidzawo misangano yese yeProvincial Lands Committee yekuManicaland. Jena vatiwo komiti yavo haina kufara kuti Dr. Gwaradzimba navamukoi vakatora nguva inodarika gore kuti vauye kuzopindura mubvunzo kuparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reZimta vaRichard Gundani vanoti vanyorera tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vapindire panyaya yemihoro yavari kutambiriswa sezvo vachiti makurukota avo akundikana. Kubva zvakavhurwa zvikoro mukupera kwagunyana, varayiridzi vanga vachirangwa mabasa nenyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima kana gurukota redzidzo vaKain Matema pamwe nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba sezvo vanga vari mudare remakurukota. Asi vachinyora padandemutande ravo reTwitter, munyori mubazi rezvekuburiswa kwamashoko vaNick Mangwana vati hurumende ichatanga iko zvino kupa mhuri yemushande wayo anenge afa mari inosvika madhora mazana mashanu ekuAmerica. Muguzeya nezvenyaya yemihoro, Blessing Zulu Studio 7 abata vagundani.
Musure mokinge taona kuti dare reNational Joint Negotiating Council hapana chariri kubuditsa, takataura isusu nehurumende kuti ivo maministers pachavo ngavauye titaure tese. Munoyeuka kuti musangano uyu takauita isu tinomirira masangano evarayiridzi nemaministers vepublic service, labor and social welfare, Professor Mavhima uye neminister of primary and secondary education, Ambassador Kain Matema. Musure mokunge taita musangano uyu, chavapo iko zvino ndechokuti ndichitaura kudai takatonyorera isusu kuhofisi ya president chaiko weRepublic of Zimbabwe kuti vachipindira nyaya idzi.
Ko, sei mafunga kuenda kuhofisi yemutungamiri wenyika?
Semaonero edu, nyaya idzi hadzisisiri palevhu yeNational Joint Negotiating Council. Nyaya iyi yakabva zvakare mudare remaministers, yakufanirwa kuti ichisvika kumusoro chaiko chaiko kwapresident vedu venyika yedu kuti ivo vachipindira nesimba ravo. Noti chatiri kuona apa ndechokuti hapana chinoda kuti chitauriranwe pamaererano nemanegotiations.
Ko, sei muchidaro?
Masalaries ayanyanya kudzika zvokuti zvabva zvagwadamisa dzidzo nezvikoro, zvabva zvagwadama. Saka zvakutoda simba rinobva kumusoro rinotaura kuti constitution yeZimbabwe inotaura iyo kuti mushandi wega wega womunyika muno anofanira kunge achiwana mari inokodzera iri fair and adequate, matauro anoita muconstitution.
Asika takaona hurumende ichiwedzera mari, hamusi kufara here nezviri kuitwa?
Mukaha uripo pamari iri kutagwa nepublic service commission iyi yatisina kugarira dare. Wakanyanya kukurisa, hausi kuzobatsira kuti varayiridzi vakwanise kunge vachienda kuchikoro. Vanongoramba vakagombegwa vakagara kumudzimba. Patasvika iko zvino tauda tichishanda pamwe chete nehurumende kuti tinyatsokuona kuti dambudziro dziko iro rigadziriswe, varayiridzi vawane mari dzavo, vana vechikoro vakwanise kuwanawo dzidzo yavo inoendeka.
Vanga vari mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reZimuta vaRichard Gundani vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, vakambova gurukota rezvevashandi amai Florence Chitauro vanonzi vashaya nhasi mushure mekubatwa nechirwere chekuoma mutezo kana kuti stroke. Vamwe vagari vekumasvingo vanoti vari kuronga kuendesa kanzuro yavo kumatare kana isina kubvisa mukati memazuva manomwe makorokoza ari kuchera goridhe pedyo nematanga emvura nedzimba dzavo, sezvo vachigona kuzokonzera njodzi huru yekuyeredzwa kwedzimba dzavo kana kutsemuka. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Sangano revagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA, richimirirwa nemagweta aro ekwamutendi muDC Shumba, rinoti raendesa tsamba yeyambiro kukanzuru. Gweta revagari paadvocate Philip Shumba vati kanzuru inofanira kutora matanho ekubvisa makurukoza aya nekuti ndiyo ine matangi emvura ari mugomo remumusha weTarget Copy.
Tsamba iyi takanyora ikaenda kusite of Mashingo tichigunun'una maererano nemakorokoza vari kucherachera zvema mining kugomore Targets Copy. Takavazivisa mutsamba iyoyo kuti zvanga zvichiitwa kana kuti zviri kuitwa nemakorokoza zviri kunze kwemutemo, uye zvine dambudziko rekuti zvinokonzera njodzi yekudhirikira kwedzimba dzevanhu dziri mudhuze, pamwe chete nekukanganisa mvura inomwiwa nevanhu, sezvo mugomo rimwe chete umomo mune tengi remvura inoenda kuma residential areas kunogara vanhu vamucheke.
Matanga aya anotyirwa kuti akadhirika nekucherwa anogona kupa kuti dzimba dziri pedyo nawo dziyeredzwe nemafashamo emvura sezvo zvichinzi anotakura marita anosvika mamiriyoni 10 anopa dhorobha rose mvura yekushandisa. Amai entrance takaedza vemumusha wekwa majange vanoti kunze kwenyaya yemvura makorokoza aya ari kushandisa zvinoputika achidhura gomo zvobva kuti dzimba dzavo dzitsemuke uye kukonzera ruzva rwakanyanya.
Inini somugari womuward 6 tinonzwa hora dzinodhugwa tichivhundutsigwa nguva nenguva, dzimba dzinondengendeka zvokuti totoshira dzimba.
Meya wedhorobha remasvingo vaColin Maboke vanoti vari mubishi rekugadzirisa nyaya iyi.
Last council meeting takata resolution yokuti maconsent papers esata takaita kuvanhu vari kumaina pagomo tima withdraw. Saka izvozvi zvitasara kutinyorere Minister of Mines kuti city of Mashingo we no longer have, at least now patinoti tiri kuconsenta kuti vanhu vaite mamining activities pagoma apo.
Mukuru webasa Mumura vaanoziva muguti vanoti vatora danho iri nekuti upenyu hwevanhu hunogona kupinda munjodzi.
Nyaya huru iripo ndeyekuti pavava kuchera iko zvino mugomo imo mupato wapazasi pematengi anova anochengetedza mvura inomwiwa neguta rose. Pane njodzi huru yekuti kana matengi waya akaukundikana nenyaya yekudengeneswa kwaanenge achiitwa nehora dziri kuputika pasi akaukundikana akawondomoka panogona kuita njodzi chaidzo kutofuwa kwevanhu nemafloods anogona kukonzeresewa neipapo.
Asi mamwe makorokoza akataura neStudio 7 anoti ivo vari kuchera mugomo umu nekuti vari kusevenzera vakuru vakuru vezvematongerwo enyika avaramba kudoma nemazita avo. Mumwe mukorokoza anoti iye anoda kuzivikanwa nekuti chinjiri ati chavanoda chete imari zvematangi nedzimba dzevanhu havanei nazvo.
Imba yemunhu kana ikawa inogona kungovakwa imwe asi mari iyi hatingairegi nondopatora ramira. Saka iwo kana vachiona kuti dzimba dzavo dzinowanga vachinje vokugara vaende kumwe. Tiri kune dzimwe nzvimbo totobudira zasi memba yemunhu zvodoti apa hatingamboshamisiki. Tengere mvura iroro harogona kungowa kana tiripote tichingozoona zvinoitika tiri mukati imomo.
Magweta emura ati aendesa tsamba idzi kubazi rinoona nezvezvicherwa munyika nekuhofisi yegurukota remasvingo vaIsra chadzamira. Vashumba vati pakasabuda zviri kudiwa nevagari nyaya iyi inopedzwa nematare edzimhosa sezvo ine chekuita nekodzero dzevanhu dzakaita seupenyu nemvura. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makambani madande mutande akaita seFacebook, Twitter, YouTube nemamwe epaInternet ari kudzika mitemo mitsva inofanira kutevedzerwa nevari kutsvaga rutsigiro musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica dziriko muswa 3 mbudzi. Makambani aya ari kubvisa zvimwe zvinenge zvanzi ndezvemanyepo zvakafanana nenyaya yekuti mwanakomana wevari kumirira madhemokrats musarudzo idzi vaJoe Biden, Hunter Biden aiita zvehuori. Makambani aya ari kuita izvi mushure mekupomerwa mhosva yekuregedza vaitsvaga rutsigiro muna 2016 muAmerica vachashandisa kubudisa nyaya dzemanyepo. Asi vebato reRepublican vari kuti maitiro akadai anotyora kodzero dzevanhu dzekutaura zvavanoda. Vanhu vatatu vemuGuinea vanonzi vaurayiwa mushure mekunge vakakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika iyi nemusi wesvondo vari vebato rinopikisa reDemocracy Forces of Guinea vaSeleu Dalein Diallo vati ndo vakakunda musarudzo kunyange kuverengwa kwemavhoti kusati kwapera. Vebato rinopikisa vanoti vechidiki vebato ravo vakapfurwa nemauto vachipemberera kwavakati kukunda kwevainge vaita mubato ravo. Bato remutungamiri wenyika vaAlpha Conde riri kushora vaDiallo nekukurumidza kutaura zvabuda musarudzo mavhoti asati apera kuverengwa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti America ichabvisa chete zvirango zvakatemerwa Sudan ndokunge nyika iyi yabvisa mari inosvika mamiriyoni mazana matatu ane makumi matatu nemashanu kana kuti $335 million semuripo wekupesvedzera mabasa ivanopfurikidza mwero. VaTrump vanoti Sudan yakabvuma kuti ichabhadhara mari iyi. Mari yemuripo iyi inonzi iri kuenda kune vanhu vakakuwadzwa kana kuti hama dzevanhu vakaurayiwa neAl-Qaeda kumizinda yeAmerica muKenya neTanzania muna 1998 uye kuYemen kwakabhombwa ngarava yehondo yeAmerica muna 2000. Mutungamiri wehurumende yeSudan vaAbdalla Hamdok vakatenda danho ravaTrump vachiti zvirango izvi zviri kukanganisa nyika yavo munyaya dzezveupfumi. Hurumende yesvondo rapera nechishanu yakaburitsa gwaro remazano ayo paurongwa hwemari yebudget regore rinouya ra2021 kana kuti 2021 pre-budget strategy paper, iro rinotarisirwa kubatsira mukutsvagwa kwepfungwa dzeveruzhinji. Gwaro iri rinovewo zvakare mucherechedzo wekupinda kwehurumende muchirongwa chekuwandudza upfumi chitsva cheNational Development Strategy, icho chinobva muna 2021 makare kusvika muna 2025 chichitsiva chimwe cheTransitional Stabilization Program kana kuti TSP, icho chiri kupera muna zvita wegore rino. Pazuva rimwe chete iri, komiti yeparamende inoona nezvebudget, mari nebudiriro yezveupfumi kana kuti Portfolio Committee on Budget, Finance and Economic Development, iyo iri kutungamira muurongwa hwekunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro pemashandisirwo emari nehurumende mugore ra2021, yakapetawo urongwa hwayo hwekunzwa pfungwa kune veruzhinji urwu. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti zvanga zvichiitwa nekomiti yeparamende izvi zvakakosha zvakanyanya sezvo zvichitevedzera mutemo mukuona kuti munhu wese anzwikwa muzvirongwa zvose zvehurumende zvinovaka nyika.
Zvanga zvichiitwa neparamende, Budget, Finance and Economic Development Committee, zvakakosha zvakanyanya. Takatarisa kutedzwa kwemitemo uye takatarisawo nyaya yesustainable development ine donzvo rekuona kuti hapana anosarawo mashure. Saka zvakakosha kuti weparamende wanga wachienda kuvanhu wachinzwa pfungwa dzevanhu, wachinzwa zvinhu zvafanira kunge zvichiitwa kuwandudza upenyu hwevanhu kwamaareas kwavanenge vachigara.
Izvi zvinotsigirwawo nemunyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, vaJafet Moyo, avanoti nyika dzinobudirira dzose dzinoshandisa zvinenge zvabuda muvanhu.
Chinhu chakatonaka chaizvo chiri kuitwa nekomiti yeParliament on Budget kuti itore pfungwa dzevanhu. Tingatarisa nyika dzinobudirira, vanotoshandisa nzira yakadaro vachitedzera zvekare zvinenge zvabuda kuvanhu.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology kuSouth Africa, Dr. Gift Mugano, vanoti vari kutarisira kuti budget ra2021 iri richavandudza upfumi hwenyika, asi vachiti kuti izvi zviitike, hurumende inofanirwa kuramba yakamira neurongwa ihwohwo kusvikira gore rapera, kwete kuzosiya urongwa ihwohwo pakati pegore.
Pabhajeti riri kuuya navamutwenuve, tiri kutarisira kuti vawandutse upfumi hwenyika. Chekutanga ndechekuti tiri kuvimba kuti vachaparura urongwa hwe2021 vobva vamira neurongwa ihwohwo kusvika 2021 apera.
Asi vamoyo vanoti senyika Zimbabwe haigone kutambira mainopotsa kunze kwekupa vamwe mhosva.
Hapana patinoti maministries akatadza vakajamari zvisirizo. Tinenge tichiti tiri kugona zvese, tiri kugona panenge pakanganiswa tinopa blame vamwe, ingava masanctions. Hapana patinovhuma kuti huori ndiwo wakakonzeresa kuti titadze kumita matargets pabhajeti yakapedzisira. Hatigoni kuzvibata tine nyaya isisu senyika, tinenge tichipa vamwe vanhu mhosva.
Vamoyo vanotiwo Zimbabwe haisi nyika iri muhondo, asi nguva zhinji bhajeti rayo rinopa mari yakawanda kubazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika, richisiya mapazi akaita seutano nedzidzo. Vamwe vevemabhizimusi madiki veUlawayo Vendors and Traders Association vatiwo hurumende inofanirwa kukoshesawo vemabhizimusi madiki mubhajeti rayo iri, sezvo vakaparadzirwa mabhizinesi avo neCovid-19. Sezvo urongwa hwekuunganidza pfungwa dzevanhu hwakapera,
Iyo zvino gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube ndova vane basa rekukwenenzvera bhajeti ravo iri vasati varipira kudare reparamende. Kana rakapasiswa neparamende rinenge rotanga kushanda munandira wegore rinouya. Dingindira rebhajeti ra 2021 rakanangana nekuvaka pamwe nekugadzikana kwehupfumi mushure meCOVID-19 kana kuti Building Resilience and Economic Recovery Post-COVID-19. Munhau dzemitambo. Chikwata chemaChevrons chasvika muIslamabad kuPakistan nhasi chisina murairidzi wacho Lawchat Rajput. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Rajput arambidzwa kuenda kuPakistan nenyika yake India zvitevera mitemo yekufamba kune dzimwe nyika yakadzikwa nehurumende yeIndia. Gwaro rabva kumutaurire weZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga riroti maChevrons asvika muIslamabad vasina Rajput uyo asina kusimuka pamwe chete nechikwata chake. Izvi zvinotevera chikumbiro chakabva kumuzinda weIndia muHarare chichienda kuZimbabwe Cricket kuti Rajput asafambe kuenda kuPakistan zvichitevera mitemo yenyika yavo. VeZimbabwe Cricket vazivisa kuti panguva ino maChevrons achange achirairidzwa naDouglas Hondo uyo anove mutevedzeri waRajput. Zimbabwe irutamba mitambo mitatu yezuva rimwe nemimwe mitatu yemat20. Munyori wezvemutambo wecricket vaInoki Muchinjo vanoti havasi kutarisira machiripiti kubva kumaChevrons asi chakakosha ndechekunotamba mitambo iyi.
Handingatarisiri hangu zvakati wandei maererano nemaresults. Chakakosha kwandiri ndechekungoti chikwata chiende chotamba chotaridza kuti vakomana chirimo mavari.
MaChevrons akapedzisira kupinda munhandare muna kukadzi apo vakasangana neSri Lanka. Hurumende yeZimbabwe yakatendera chikwata ichi kushanya kuPakistan mushure mekunge vamborambidza Afghanistan kushanya muno nemhaka yeCOVID-19. Zimbabwe yakapedzisira kuenda kuPakistan muna 2015. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka kutimpinde mchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM manheru ano. Mchirongwa chanhasi tirikuendera mberi tichizeya nyaya yekutekeshera kwechirwere cheCOVID-19 munyika. Tichatarisawo zviri kuitika muzvikoro izvo zvavhurwa mavhiki mana apfuura asi pasina chiri kuitwa nekuda kwekuramwa mabasa kwevarairidzi. Muri Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Chirongwa chedu chelive talk chevechidiki The Connection na 8 PM nhasi tiri kutarisa chirwere cheCOVID-19 uye matambudziko achiri kukonzera kune vechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mumwe munhu anofa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo. Varairidzi vokumbira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vapindire mukugadzirisa nyaya dzemihoro yavo vachiti makurukota avo akundikana. Gurukota redunhu reManicaland, amai Ellen Gwaradzimba, vonetsana nasachigaro wekomiti yeparamende yezvekurima vaJustice Mayor vadyajena pamusoro pepurazi rakatorwa nemwana vava mai Gwaradzimba. Nyika yegadzirira kuparurwa kwebhajeti regore rinouya. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana.
Kana mshida uti tumira tzamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, riri muWashington DC.